manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero yakanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu ndira 31/2024 makatirira ku Studio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti nezviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vanasi vangu ndongo vakurudzira kuti ngatirambe takabatana rudogo makatiratidza kwandiri rutadzei kuno mumwe vese vari kutambudzika. Zvakare ndoda kutenda bato reJob Scholar Solidarity Movement nebasa guru ravakaita.
Studio 7 yoita hurukuro nava Job Scholar avakaburitswa mutirongo nezuro.
Tinoona kuti chakakosha kuti vana vazive zvavari vachiri vadiki vasati vamhandara nemajaha. Kuti pamanozosvika pakunzi vamhandara ave jaha, agara ari munhu ari kuziva zvaari, anoziva kuzvibata, kuzvichengetedza.
Ongororo yabuditswa nhasi nehurumende nemasangano akazvimirira oga inoratidza kuti vana vakawanda vari kubatira pamuviri vasati vabvazera. Tichakupai zviri kuitika kumakwikwi eAfrica Nations Cup kuIvory Coast. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbova miriri wezengeza West muda reparamende va Job Scholar avo vakaburitswa mujeri rechikurubhi nezuro vanoti vari kuda kumbotura befu vasati vaona kuti votora gwara ripi mune ramangwana ravo munyaya dzezvematongerwo enyika. Vascala pavabvunzwa nezvekuti vari kubatana nevari kuzviti munyori mukuru webato reCitizens Coalition for Change vasengezo Shabangu sezviri kubuda pane mamwe madande mutande vati havatombovazive. Mutoro wedu wenhau Mulondolozi Ndlovu aenda kumba kwavasikala kuchitungwiza kunotaura navo akatanga nekuvabvunza kuti vanoti kudii nerutsigiro rwavakawana vari mujeri.
Mazvita nokugona kwamakaita basa makamira neni mose imi vana veZimbabwe vari muno munyika yeZimbabwe nevari kunze kwenyika. Makamira neni zvakagwinya ende ndinokutendai. Hakuna zvimwe zvandakakwanisa kuti ndikupei. Chamakakwanisa kuita ndechokuti makaramba muchiita kuti nyaya yangu igare iri mukati mematare epasi rino rose. Kechipiri makabatsira mhuri yangu magonero amakanga muchiita in small and bigger ways muchibatsira mhuri yangu for them to be able kuti vave vanyondigira chikafu. Kujere kwa nanga ndiri, iyo kuti wana wangu wakwanisi kuti wana mbachinda kuchikoro. Dari wanga usiru do wenye, nanga sila kwanisi kuti ndi gola noku katikana, noku shungurizika kwa nga ushitika mburi yangu.
Wamu waru kunetika kuti makaisi wa chef pachikafuche inga sana mguanyai?
Makaisi wa chef, ndika gwara zukuru kwa zondiri mkati me trongo. Pamwe ndikasvika pakubudisa tsvina yakanga ine ropa asi chiripo ndechokuti ndakazodana chiremba wangu wokunze kwemajere akauya akandirapa akandipa mushonga ndikarapwa. Saka pari zvino ndino urongwa hwekuti ndotariswa nokuvhenekwa kuti zviro kwazvo mumiri wangu wakamira sei. Kune dzimwe nyika kune vavolontia kuti toda kuti tikubatsirei kuti muvhenekwe tione kuti kugwara kwamakaita kwakamira sei. Kuna vamwe vakandiona pamavhidhiyo nezuro manheru andakatorwa nevanhu vakauya chinditora pandakabuda mujere vachiti ha tiri kuona sokuti maone atakuita ganda renyu nemamiri amakaita kuti pane zvatiri kuona kuti zvinenge zvisina kumira zvakanaka uyai kuno tikubatsire tikuvheneke tione kuti hamuna kurwara here.
Asi kuridzira mukupa vana veZimbabwe tangisatsara nenguva yatiri ndekuti
vanasi vangu ndongo vakurudzira kuti ngatirambe takabatana rudogo makatiratidza kwandiri rutadzei kuno mumwe vese vari kutambudzwa. Zvakare ndoda kutenda bato re Job Scholar Solidarity Movement ne basa kurira vakaita vamasara uri ne timu yavo vaobedi masara ne timu yavo vakaita basa rinoshamisa munyika sezvo muchiziva kuti ndanga ndarashwa navanhu vese vandanga ichitarisira kwavari kuti kungabva rubatsiro pavakatanga kutora basa iri re Solidarity Movement vakaita zvishamisa vanhu vese nepasino rose vakatanga kusimuka muwandu hwavo kuya kuzoparutsigiro saka ndinovatenda vakomana nevasikana the Job Scholar Solidarity Movement nebasa ravakaita hatisi kuzoparadza Job Scholar Solidarity Movement nokuti handizivi kuti mwengu wangu ari kundirongera zvipi saka ndezvekuti haungati mauto chichetai zvombo pasi nokuti hondo yapera aiwa bodo hatizivi kuti mwengu ari kuronge zvipi.
Vaimbova mumiriri wezengeza West mudare reparamende vaJob Scholar vachitaura namulondorozi Ndlovu weStudio 7 vari kuchitungwiza. Hurumende yakabatana nesangano reUnited Nations Population Fund nemamwe masangano anoshanda akazvimirira. Nasi aburitsa gwaro rinoratidza kuti vanasikana vakawanda vemuZimbabwe vari pasi pemakore gumi nemanomwe vari kubata pamuviri uye vamwe vavo vari kuzoshaya vachisununguka vamwewo vachiedza kubvisa pamuviri. Tobias Mudzingwa anoti panyaya inotevera.
UNFPA nemamwe masangano aya vakaita tsvakurudzo yekuona kupararira kwaita dambudziko revana vari kuita pamuviri vasati vabvazera pakati pegore ra2019 nera2022 mumatunhu matanhatu enyika. Mukuru anoona nezvetsvakurudzo musangano rakatungamira tsvakurudzo iyi reCenter for Sexual Health and HIV AIDS Research Zimbabwe muzvare Zivai Mupambirei vaudza Studio 7 zvimwe zviri kukonzera kuti vanasikana vabate pamuviri vachiri vadiki.
Takaona zvakare kuti kuoma kuri kuita zvinhu munyika yeZimbabwe kuri kukonzera kuti vana vange vachida kuwedzerawo mari iri kuwanikwa nevabereki vavo. Izvi zvaita kuti vana vange vava kutengesa mumabhizinisi, vava kutengesa pamigwagwa. Zvinova zvekuvaisa panjodzi yekusangana nevanhu vanozovakunikisa kana kuti ivo vanopedzisira vava kutengesa bodi nekuda kwavo pachavo. Takaona zvakare kuti vana vamwe vava kushandisa zvinodhaka zvichizokanganisa
vachitaurawo pamusangano mumwewo mukuru weUNFPA muZimbabwe muzvare Miranda Tabifo vati vanasikana vemuno vanoda kuchengetedzwa nemunhu wese zvake.
Idambudziko guru riri muZimbabwe riri kusangana nevasikana rinoda kugadziriswa kubva kuvabereki kusvika kuvanhu vari munharaunda panoda kushanda pamwe chete. Tinotenda hurumende iri kushandidzana nesu uye isu tinovimbisa kuramba tichiisa simba kuti mwanasikana wemuZimbabwe achengetedzwe.
Tsvakurudzo iyi yaburitsa kuti pamakore matatu kubva muna 2019 madzimai nevanasikana vakafa vachisununguka vana vanodarika chiuru chimwe nechidimbu kana kuti 1532 uye pavashakabvu ava vanosvika mazana matatu ane makumi masere nevatatu 383 vainge vari pasi pemakore makumi maviri nemana ekuzvarwa. Zvabudawo pachena kuti kune vana vari pasi pemakore gumi nemana 14 vaive vatotanga kuita zvepabonde nevanhu vavanoziva asi dzimwe nguva nevavasingazivi. Mumwe wevechidiki anoshanda nesangano revechidiki reYoung People's Network DeBrian Mugara Panyama anoti vakomana nevarume vanoda kudzidziswawo pamusoro pekuchengetedza mwanasikana.
Most of my programs mazhinji anonyanyotageta mwanasikana and mwanakomana kazhinji kacho haanyanyoinvolve maprograms aya. Zvinoreva kuti izvo kazhinji kacho ruzivo maererano nenyaya dzesexual reproductive health runenge rwakawandira kuvasikana but kuvakomana riri shoma.
Vachitaura neStudio 7 mukuru wevakuru vanotungamira zvikamu zvemubazi rezvedzidzo yepasi muzvare Kwadzanai Nyanungo vatiwo panoda kuitwa chirwirangwe kuti dambudziko rakatarisana nevanasikana iri ripere.
Tinoona kuti chakakosha kuti vana vazive zvavari vachiri vadiki vasati vamhandara nemajaha kuti pamanozosvika pakunzi vamhandara ave jaha agara ari munhu ari kuziva zvaari anoziva kuzvibata kuzvichengetedza.
Mutungamiri wevana vadiki vemuZimbabwe Neville Mavhu anovawo mudzidzi wepachikoro cheGoromonzi High School anoti vechidiki ngavatambire kure negambukambo revakuru bonde.
Mwini, iye siyo mwana, anofanira kuziya chakamunakira nechakamushatira. Ndinofunga kuti sezvo government yakapa age of consent se-18, vanoziva zvavari kuita. Saka kana munhu asati asvika age of consent ye-18, ngangogara asiyana nazvo zvokuda kuinda kuti mune yatinoti sexual activity.
Ongororo yakaitwa iyi yakabudisawo kuti vechidiki vakawanda vari kuenda pabonde vasati vabva zera uye vasati vaziva nzira dzekuvaka mhuri dzakafanana nemakondomu pamwe chete nemapiritsi ekudzivirira pamuviri. Asi kunyange vamwe vaine ruzivo urwu, varipo vane chitsama vanonzi vanotya kuenda kunobatsirwa muzvipatara zvehurumende sezvo dzimwe nguva vachizopedzisira vave kubvunzurudzwa naana mukoti vanoshanda munzvimbo idzi. Mamwe masangano akashanda neUNFPA paongororo iyi anosanganisira UKAID, UNICEF neEuropean Union. Mubatanidzo wemasangano aya nehurumende unoti kubatirana pamwe chete kurwisa dambudziko iri ndiyo yega nzira ingaderedza uye kupedza kuzvitakura kwevana kwadai kukwira. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Mutongi wedare repamsoro Justice Gladys Muri vakamisa nezuro chikoro cheHarare Polytechnic College kumanikidza vadzidzi kubhadhara mari yedzidzo nemadhora ekuAmerica chete kwete emunyika. Mutongi akati zvikoro zvinofanira kubhadharisa vana nemadhora emunyika zvichishandisa chikero chemari mumabhanga pazuva iroro kana kuti interbank rate. Mutongo uyu wakapiwa mushure mekunge mumwe mudzidzi pachikoro ichi Valentine Ziko achimirirwa negweta vakosa Mncube vanova nhengo yeZimbabwe Lawyers for Human Rights vati chikoro ichi chiri kutyora mutemo. Zvikoro zvakawanda zviri kuti dhora remunyika riri kuramba richaya simba nekudaro zvave kubhadharisa nemadhora ekuAmerica chete. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Taboka Ncube abata vaziko.
Takaendawo kudare tichimirira vadzidzi vepaRepolitic mushure mekunge vakuru vanotungamirira yaRepolitic inoi administration vakanga vachidhimanda kuti fees inge ichibhadharwa nemari yekunze inova yekuUnited States of America. Ndo yakanga vachida kuti vadzidzi vabhadhare nayo vasingade mari yedu yemunyika ino yeRTGS ndo yakanga vachiramba.
Vakuru vechikoro ivo vaiti kudii nezvenyaya iyi?
Patakaenda kune vakuru vechikoro tichida kuti tivabvunze tinzwisise kuti nei vachida mari yekunze chete, havana kukwanisa kutipindurawo mubvunzo uyoyo ende havana kukwanisa kutipo clarification yekuti why zviri kuitwa sokudaro. Chavakakwanisa kutiudza ndechekuti havakwanisi kutipindura mibvunzo yedu nekuti hatina kunge tasarudzwa neadmini yavo kuti timirire vadzidzi.
Pamakaenda kudare, zvikonzero zvamakapa ndzvaiva zvekuti kudii?
Sezvinotaura nemiso kwatichar education iyo inogazeta mafees edu inoti mudzidzi anokwanisa kubhadhara mari neashandisa mari yokunze kana yenyika ino yeRTGS. Ende uyezve tichitarisa kuti isu sevana vabereki vedu vazhinji vanenge vachishandawo mugovernment vachitambiriswo mari yenyika ino yeRTGS.
Dare iro rakati kudii uyezve makatambira sei mutongo uyu?
Dare rakaiswa mutongo wekuti chikoro chinofanira kutambira mari yenyika ino yeRTGS kana vadzidzi vachinge vachida kubhadhara fees yavo. Mari iyoyo inokwanisa kushanda sezvinotaurwa neMinister of Financial Education. Mutongo uyu tinoona kuti uri kutambirwawo zvakanyanya nevadzidzi. Vadzidzi vari kufara nemutongo wakabva kudare wokuti tinokwanisa kubhadhara fees yedu nemari yemunyika ino.
Avo vanga vari mudzidzi weParare Polytechnic vaValentine Ziko vachitaura paRunare muHarare naTaboka Ncube weStudio 7. Vanogaya hupfu vari pasi pesangano reGrain Millers Association kana kuti GIMAS vanoti vatanga kutenga chimwe chibage kubva kuSouth Africa sezvo chiri mumatura eGMB chiri kunzi nehurumende ndechekubatsira vanotambura chete. kunyangwe ve Grain Millers Association of Zimbabwe vari kuti chibage chiripo iko zvino chinokwana hupfu. Vamwe vanoti upfu watotanga kushomeka muzvikoro muzvitoro uye wawedzerwawo mutengo. Nondorai Jena anoti panyaya inotevera.
Gurukota rezvema industry amai Stembiso Nyoni vanoti GMB ine chibage chinokwanira nyika asi business vane mvumo yekutenga chimwe kunze kwenyika.
No, but millers are free to get it.
Vanogaya chibage havarambidzwe kutenga kunze kwenyika nekuti ibusiness munhu anotenga kwakachipa.
Zimbabwe yaimborova pembera kuti ine chibage chakakwana kunyange masangano akaita seWSP ainge ayambira kuti vanhu vanodarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana manomwe kana kuti 2.7 million vakatarisana nenzara munyika nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura. Sachigaro weGMAZ vatafadzwa musarara vanoti kusvika pari zvino vakwanisa kutenga mametric tons zviuru makumi maviri kubva kuSouth Africa.
Tikuwana chibage kubva kuSouth Africa tichipamudzira pachetu pane chibage chatiinacho chemuno muZimbabwe. Tinodayira kuti chatiri kupinza pari zvino chingangoita 20,000 tons nemanhu.
Vamusarara avo vari kutenderera matunhu makuru ose vachiongorora mamiriro akaita nyaya dzehupfu vanoti vari kugaya hupfu hwakawa anda asi hausi kusvika kuvanhu nemitengo yakatarwa.
Kune artificial shortage yekuti uku kupera apo nepapo asi kwete nokuda kwekuti chibage chishoma kwese.
Mukuru wekambani inogaya hupfu yeNational Foods vachipo nheta vanoti vari kutengawo chibage vametric tons zviuru gumi pasvondo kubva kuSouth Africa. Patabvunza kuti sei makambani ave kutenga chibage kuSouth Africa asi hurumende ichiti matura eGMB akazara, mutauriri weGMB vanhevha Kanyemba vachititaure nemunyori mukuru mubazi rezvekurima muzvinafundo Obert Jiri avo vati chibage chiri kuGMB ndechevanhu vanotambura chete.
Mukandiisa GMB, GMB is not the buyer of me, it's the buyer of last resort. I think GMB haifani kupa kumamira, haifani kupa for social warfare. When they do SGR, that's a great result. Mukati murovigisa motora mupazve vanhu vane kapasiti vari mubhizinesi ri kutenga chibage unoti munenge maakuitema.
Vamusarara vanoti vari kutenderera matunhu ose mushure mekunge vanhu vagunun'una kuti zvitoro zvikuru zvakawanda hazvisi kutengesa hupfu asi hwakazara muzvitoro zvidiki uye huri kutengeswa nemari yakawandisa pane inokurudzirwa. Hupfu makirogiramu mashanu kana kuti 5 kg inofanirwa kutengeswa nemari madhora mashanu nemasendi makumi mashanu kana kuti $5.50 iri kutengeswa muzvitoro zvidiki nemadhora masere kana kuti $8. Amai Medis Mupandawana ndemumwe ari kuchema-chema nekushayikwa kwehupfu hune mutengo uri pasi.
Takatanga naenda acho muvhendas ndikashaya okay ndofandaishaya fanasinga tmsouth kwakushaya saka musoshaya ndakatoshaya hupfu saka ndinokuona sekuti hupfu vakuviga vakuzimapuraisi ndokusumbokwa.
Amai Nyoni vanotiwo vakavimbiswa nevanogaya hupfu kuti hupfu hauzoshayikwi munyika uye vanokurudzira vanhu kuti vamhanharire vezvitoro zviri kudhurisa hupfu kumapurisa sezvo iri mhosva.
Mukaona vezvitoro vachidhurisa hupfu vamhanharirei kumapurisa sezvo iri mhosva.
WFP yakatotanga kubatsira vanhu zviuru mazana maviri nemakumi manomwe kana kuti 270,000 nezvekudya kusvika muna kurume. Ndakamira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Tine hurombo kukuzivisai vateereri kuti kutanga musi wa12 kukanzi tinenge tisasati penyure chirongwa chedu chemangwanani.
Asi zvirongwa zvamunofarira zvakaita sechamunotaura zvamunofunga zvichange zvotepenyurwa manheru kutanga nenguva dza7.
Panzvimbo yechirongwa chemangwanani ichi munenge mukwanisa kunzwa zvirongwa zvakaita seDaybreak Africa neVOA International Edition mururimi rwechirungu.
Musakanganwa kuteerera zvirongwa zvedu zvemazuva ose zveshona ne Ndebele zvinotanga na 7 Maneru tichitepenyura zvakare zvirongwa izvi na 9 uye 11 Maneru.
Tinotenda nerutsigiro rwenyu. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Panguva iyo nyika dzepasi rino dziri kuti hondo pakati peIsrael nechikwata cheHamas imbomira kuitira nhaurirano dzekuti vasungwa nevari munhapwa vasunungurwe. Mauto eIsrael anonzi abomba muGaza achitiwo auraya varwi veHamas 15. Bazi rinoona nezveutano muGaza rinoti vanhu zviuru 20 nemazana mapfumbamwe kana kuti 26,900 vaurayiwa muGaza. Israel inoti vanhu chiuru chimwe chete nemazana maviri kana kuti 1,200 vakafa pakapinda chikwata cheHamas munyika iyi ndokutanga kuuraya vanhu. Kubaiwa nhomba yemheta makumbo kana kuti polio kwaifanira kutanga muna mbudzi gore rapera muKenya kukamiswa nenyaya yemvura yainaya kwatanga zvakare iwo mwedzi uno. Kenya inoti urongwa hwekubaya vana vari pasi pemakore mashanu zvuru mazana nemanomwe nemakumi mashanu kana kuti 750,000 huri kufamba zvakanaka. Chirwere ichi chikasarapwa chinokonzera urema. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Nasi tine hurukuro navagarikai Nyajina vari kushanda semutyairi wemotokari inotakura vanhu kana kuti taxi driver vari muCape Town, South Africa. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Munyika yeSouth Africa ndakauya gore 2007 mushure mekunge ndarasikirwa nebasa kuZimbabwe kwandaishanda kuTel 1. Ndokubva ndauya kuno, saka pandakapinda muno muSouth Africa ndakamboshanda zvangu pane imwe hotel for 8 years. Ndade kuzoonawo kuti makore anenge akufamba aya mukukura umu tingarambe takangombunyikidza vana vadiki kuramba tichingomukira nevana vadiki kumabasa, ndokuchisiya basa ndokupinda mubasa remataxi. Ndaona kuti ndo rine age inenge yakanga yakuenderana nezvandiriwo 40 years and above isina pressure. Saka ndokuchitanga kupinda muchitaxi industry muzvakanaka nakawo.
Tinozwa kuti zvizvarwa zveSouth Africa hazvidi kuti vekunze vange vachipinda mumabasa azvinenge zvichiita akafanana naivo ekutyaira mataxi. Muri kukwanisa sei kunge muchiramba muri mumubasa iri tichinzwa matambudziko anoitika yekuti dzimwe nguva vanotorwisa vatyairi vekunze kana kupisa dzimotokari dzavo?
Chinoita kuti tirambe tiri mubasa iri ndezvimwe zviya zvokuti pane nyuchi dzinoruma ndo pane huchi ipapo. Saka unoramba uchidarowo kuti zvazvaita kuti ukaramba uri kokumba nhai wakandemiri unodyeiko? Woramba wakada kuti hapana kusiri kufa. Kunyange iyo nyika yedu iyoyo chaizvo kunowa Mwari kugaramo achigomera, asi nechikonzero chekuti chokubatwa chaicho panenge pasina unozoona kuti aiwa regai tirambe takararo. Bari chinoitika zvavo chokuti vanhu ava vanotivenga havo vagota sekutidawo futi, asi vanogarikanawo zvakanaka chaizvo. Ra uri munhu usingade kubata-bata chavo mune zvakaipa.
Matimambosanganawo here nematambudziko iyaya ekurwiswa kana kutorerwa dzimotokari? Tinonzwa kuti muSouth Africa munoitwa yavanoti pachirungu carjacking vachishandisa futi nezvimwe zvakadaro.
Ya, nyaya yecarjacking iyi aiwa tasangana nayo kakati kuti iyezvo ndingati ndasangana nayo kakatatu zvichisangana nayo. Pekutanga handina zvandainge ndafungira kuti zvii zvaiitika. Ndakange tasikushedzwa nenyaya yefoni dzatinoshandisa idzi. Zvisinei mota haina hayo kurangu yakatirebei nekuti mota yange ine treka. Mapurisa akabva amhanya mhanya in 20 minutes time mota yakange yawanika. Ndakasiya ndarohwa nechibhakira ndakutobhidha paya paya mota dzibva dzaziwana zvangu.
Mune tarisiro yekudzokera kumusha here kuti munge muchitangawo kana bhizimisi renyu iro rekutakura vanhu redzimotokari idzi kana mateksa?
Tarisiro chaiyo yekuti nemamiriro akaita nyika yedu yeZimbabwe kuenda kunotakura vanhu vemateksi kumusha, handina tarisiro iyoyo nechikonzero chekuti vanhu vagare vacho vemuZimbabwe vacho mari yacho inenge isipo. Ndezvekuchema chete. Saka ndinoona zvakanaka kuti ndive munhu anoaka musha wangu semavakira andiri kuitawo, kuti kana ndikazenge ndazorora ndinewanawo zvandinenge ndichiita ndiri pamusha. Ndingachengetawo tuhuku tumbudzi ndichidaro ndiripo zvinoita vamwe izvozvo asi zvokutitakura vanhu kumusha chaizvo zvichida kana pane nekusanduka kunenge kwaita mararamiro evanhu muzimbabwe ndo vanenge vange ndichidaro baba kandemini
shoko ramungasiyira vana vezimbabwe vangadai vakateerera pane inonguva
shoko ramungasiyira vana vezimbabwe zvikurusa vatiinavo muno munyika yesouth africa ine nderekuti kune vakomana nevasikana vari mubasa ratiri kuita kuti vagari vemuno ngavasakanganwa zvatakavinga kubva nyika yedu yechipikirwa kuti takavingei ende ndinovakurudzira kuti ngaroorane vematongo
avo vanga vari chizvarwa chezimbabwe vagarikai nyajina vari parunhare mucape town south africa najunga kandemiri westudio 7 mumakwikwi eafrica cup of nations asvika kumaquarter finals achaenderera mberi nemusi wechishanu nigeria ichitamba neangola nenguva dza7 p m drc ichitamba neguinea nenguva dza10 p m mimwe mitambo iriko nemusi wemugovera kuti tizive nezvemitambo iyi ngatinzwe hurukuro yaitwa namarvelous muhlanganyauye westudio 7 nevaimbo vamurayiridzi wechikwata chemawarriors vacharles muhlauri
Game, to be honest with you, bora riri kuchinja in each and every year. But my stages, I get us an Africa Cup of Nations, World Cup, UEFA. I know sure my changes are in the world of football. So I'm analyst, I was once in the FIFA technical committee. We will be analyzing what are the changes that have come up in this tournament. So in every tournament, like right now, we can write a report as soon as our owners are changing from our tactics, that my tactics are engaging our saying this one, how have been most of the team been able to break their opponents and break their lines, all those things. This is necessarily very important. Team is also as a country we learn from a coach's perspective. Then for administration, nekwatiri kwachitoona kuti ndepabva tofanira kuti tigadzise saka gore rino tinogona kudzidza zvakawanda
tombotarisawo nyika yezimbabwe zvii zvingadzidzwe nenyika yezimbabwe pane zvatiri kuona zviri kuitika ikoko kuivory coast
Ivory Coast, dei Zimbabwe, yakatotumidzira vanhu to understudy kuti vaone zvii zvinenge zvichiitika because West Africa Cup of Nations, there's a lot of things. And I got in 2006, and then I admired Chaderera and Minister and Chikwedere to represent Zimbabwe trying to bid for hosting Africa Cup of Nations. But I didn't have a tournament that I saw. You can understand how to host the Africa Cup of Nations and turn out these niggas so that if I told my planning committees, they don't have anywhere. It's negative. Template to use is those akaitika ku Ivory Coast and what can we learn but the advantage of the TVs are not basira kuti tiona kuti zvii zviri kuitika organizational mistake kwaona zvaanenge achifanonge ari from officiating to kuona kuti ma referees how are they handling the games what do we need to be looking at from coach ma coaches vari kustart vachiona kuti ma tactics what is changing right now in line with modern trends because my modern trends they say bora anongoonekwa only at big stages kana chichima big stages tinoitira World Cup ma Champions League UEFA ana Africa Cup of Nations ava nana maybe ana CONCACAF ma South American big tournament patoita analyze onati bora riri kuenda kupi mazuva ano vanhu avo matactics aakushandiswa ndeapi mateams akawina sei what were they doing differently mateams akadyiwa what is it that caused them to lose
avo vanga vari vakamborayiridza chikwata chemawarriors vacharles muhlauri vachitaura namarvelous muhlanganyauye westudio 7 vari parunhare muno muamerica vateereri musakangame kuteerera chirongwa chedu chelive talk apo tichange tichitarisa zviri kuitika mubato retriplec pamwewo nekusunungurwa kwavascala sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inavo zvakare ongororo yabuda nhasi inoratidza kuti vanasikana vakawanda vari kubatira pamuviri vasati vabvazera tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muwashington dc ndokusiyai mutaboka ncuve munhau dzeisindebele